mangwanani akanaka vateveri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 21 yamavhuvhu 2023 makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhasi tinotarisa gwaro regwara richatorwa neCitizens Coalition for Change kana kuti manifesto. Vari kukukwidza kumirira nharaunda yeChuru Farm muparamende vari vebato reCCC vanoti sangano reForever Associates of Zimbabwe riri kuvhara maposta avo richiisa emunhu wavo anozviti ndeweCCC. Forever Associates of Zimbabwe inoti nengo iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Tichienderera mberi tichitarisa magwaro egwara richatorwa nemapato ezvematongero enyika ari kukwikwidza musarudzo. Nhasi tinotarisa gwaro kana kuti manifesto yebato reCitizens Coalition for Change. Nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Edi Mahembe vanoti pane zvizhinji zvakanaka mumanifesto yeCitizens Coalition for Change, vachiti zvimwe zviri mugwaro iri zvinofanana nezvakabudiswavo nebato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress. Tabata Dr. Mahembe kuti tunze zvakawanda pamusoro payaongororo yavakaita.
Nhasi tiri kunyanya kutarisa manifesto yaNelson Chamisa veCitizens Coalition for Change CCC. Vanoti ivo kana vakakwanisa kupinda muhurumende musi wa23 August 2023 pachaitwa masarudzo, vanoda kuisa mubatanidzwa wehurumende yavo vemabhizinisi nevamwe vamasangano akazvimirira ega vatinoti civil society nevashandi yetinoti labour kuti vati mubatanidzwa wechirongwa chavanoti ivo Consultative Transformational Council CTC.
Muono webato iri muono wakanaka here Dr. Mahembe, uye wakanakira pakudii?
Muono wakanaka chaizvo nekuti tikatarisa tinoona kuti vanoda kuti council iyi ive inobatsira pakupa mazano panenge pachiumbwa mutemo wenyika. Savanoti council ino kwanisa kubatsira. Chechipiri vanoti council inokwanisa kuzopawo muonere ayo kuti hurumende iri kukwanisa here kuita basa rayo nemazvo yatinoti monitoring and supervision, kuti government zvinenge yati ndo zvichada kuita iri kuzviita here nemazvo. Chechitatu chinova chakakoshazve chavanoti council iite ndechekuti inofanira kuongorora kuti vatungamiriri venyika vari kutungamirira here zviri muurongwa hwevanotungamirirwa vacho yatinoti iyo social contract, kuti pane kuwirirana here kuripo pakati pevanotungamira nevanotungamirirwa.
Izvi zvakakosha sei Dr. Mahembe?
Izvi zvakakosha chaizvo nokuti tiri kuzviona kuti zvakatomboitwa kuSouth Africa yavanoti tripartite alliance yekuti vemabhizinisi velabour nevehurumende vanobatana. MuZimbabwe inotovapo inonzivo tripartite negotiation forum inotivo hurumende vemabhizinisi nevashandi varibo. Asi chakazonyanya kusiyanisa vamwe vese nezvekutaura vachamisa ndezvekuti chokutanga vachamisa vari kuti toda kutivo civil society vamwe vakazvimirira vaya vanambotaura vecivil society vanofanira kunge vamo. Izvi hazvisati zvamonyanya kuitwa kuti civil society inoiswawo mastructures ehurumende. Sandiona kuti chinhu chakanaka nokuti civil society inogona kumirira vemachechi, inogona kumirira vapata vakazvimirira sana General Jira Association vaya vaya vakawanda wanda varikuda kuzopinzwawo muutongo wenyika. Even ma traditional leaders anogona kuvawo anodai anokwanisa kuitawo part of that consultative transformational council. Sandiona kuti muono uyu wakanaka chaizvo.
Pane zvimwe zvingafarirwa nevanhu pamusoro peCTC yamuri kutiudza nezvayo iyi Dr. Mahembe?
Zvendinoona futi ndezvekuti iyoyo CTC iyoyo nokuti ichabetsera hurumende kune mazano nokuzobetserazve kuti kutungamirirwa uku kuitwe zvine mwero zvinobetsera kuti nyika ibatane saka ndinoona sokuti kana CTC iyo ikabudirira zvinokwanisa kuti Zimbabwe ive imwe zviri kutaurwa navachamisa zvekunzi Zimbabwe for everyone kana ukauyisa vanhu vemabhizinisi ukauyisa vanhu vanomirira vashandi ukauyisa vanhu vecivil society ukazouyisazve vegovernment government apa haisi government chete vanenge vari kutonga government apa inenge achirevawo kuti parliament kureva kuti even vanenge vari muopposition nguva iyoyo vanenge vari varivochi part of CTC zvinoita kuti tive yetetu ya kubatana kwevanhu kana kuti unit of purpose saka ndinoona sekuti muono wavachamisa wakanaka chaizvo unofanira kukurudzirwa kuti vauyise vanhu pamwe chete vavake Zimbabwe imwe yomunhu wose
Dr. Mahembe mutsauko wamuri kuona pakati pemamanifesto emapato ose awandeupi
Petinotarisa mamwe mamanifesto ese akaita seyamonzora weMDC yeIndependent yavakasukuire yeUza iyo yamai Valerio hatisi kumboonawo muono wakaita seuri kuti tiri kuona kuna vachamisa weConsultative Transformational Council saka ndosaka tati nhasi ngatimbonyanya kubata bata nezvavachamisa chete nekuti ndovogava nomuono wekuti ngakuve neConsultative Transformational Council asizve totarisa zvekuzanupf zanupf gore rino haina manifesto kubva 1980 vange sita manifesto asi gore rino vakati hatiti manifesto asi tikatarisa kumashure uku muhurumende izvozvi kune yavanoti tripartite negotiation forum I forum yagara iripo zvayo asi vashandi vanoti hatisi kubatwa zvakanaka mabhizinesi vanotivo hatisi kubatwa zvakanaka nekuti hurumende yava munangagwa iri kungoita sekuti iringoimposa zvayafunga izvo ndozvinongonzi ngazviitwe saka zvinoreva mastatutory instruments yese ariko izvezvizvi akaitwa pasina kumbobvunzwa vashandi kusina kumbobvunzwa vemabhizinesi kuti zvomaa sei saka zvinoreva kuti pazviri izvozvi muZimbabwe hakuna a functional tripartite negotiation forum iripo zvayo pabepa asi haisi kushanda saka kumutsidzira kuri kutaurwa navachamisa ava yavanoti iyo restoration yakatonaka nokuti iri kuti hurumende haingakwanisi kufambisa mashoko ekutungamirira yoga mabhizinisi anofanga ari povo civil society inofanga iri povo labor inofanga iri povo kuti tiumbe chinhu chimwe maonero angu muono wavachamisawo unofanira kutokurudzirwa nokuti ndo muono wakanaka kana nyika iri pairi apa pekuti iri kutambudzika nezveupfumi iri kutambudzika nezvematongerwo enyika iri kutambudzika vanhu vachishushikana zvinoda chirwurangwe zvinoda kuti vanhu vaonera panhu pamwe kusaita chimbimbidoga zvokuti kana wapinda wawana voti ndiye akumanya oga vachamisa vanoti handisiwa kumubanya kutonga nyika ndoga kana kutungamirira nyika ndoga ndofanira kutungamirira nyika ndiri kugovernment asi ndofanira kutungamirira ndakabatana nevemabhizinesi ndakabata navo nemacivil society ndakabata navo nevashandi saka ndoda muono wakanaka
avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Edi Mahembe vari parunhare kusouth africa nestudio 7 vari kukwikwidza vakamirira bato reCCC musarudzo dzenhengo dzedare reparamende munharaunda yekuchuru farm vatrustwo chikomo vanoti imwe nhengo yesangano reforever associates zimbabwe kana kuti fars tichaona nyika dzino ari kubvisa maposta avo achivhara mamwe acho nemaposta ake achikurudzira vanhu kuti vamuvhotere achiti inhengo yeCCC iye asiri vachikomo vanoti vari kusvitsa nyaya iyi kumapurisa nekuZimbabwe electoral commission mangwanani ano vachiti hapana munhu anoziva munhu uyu uye haasi nhengo yeCCC
kosezi vatiri kukwidza tata challenge yekuti kune munhu wefas anonzi tichaona nyika dzino hatinambovhera takamuona hatichomuzivi fesi yake patakaita manomination nepataira macaucus meeting munhu iye hatinambovhera takamuona asi pa rizo pazora nazi mamira anu tafamba tishuna aisa maposters pamusurupe maposters edu aisa rake sakamba varidra maposters edu isus
maposters ake ariku kukuza achiche ndwe bato ripi
ariku kukuza achiche nipa kutindwe bato ripi pusi
saka panisho mambete eri pamusurupe nyayayi mataura avu erene vahamwe vakurubu mbato meyu
wakurubu mbato meyu wa sata wazi isa ruda kuchikuzi utato suna mani rano izo zizu tuti nyoza iti watu wanani na maposters kwa mzutu maposters edu saka parisi nukida utu funera wakuru kubatu kwedu zenima angwana makusemi tuwa taenda kuneza police report kutinoza iti kwa mkosi njimedu
matini mamura zive kana kumbo waona muna umbo waona
atiso mbo mu zive atina mbo watakati mbo mwona enda isi member ya triple C asikuti muna haka wanzu kwa nefaz
wano gara
kutu wako viringizo kutu wa split ya mavotes
wano gara muna raunde enyi mbo ya rikao jamuto wa zivisa chose wano vakunze kwe
kwete awato mbo gari muna raunde enda atiso mbo wa zive matso utia kaisi kwa nefaz kutu wa viringizo mavotes edu wa split ya mavotes edu isi triple C matso utia ya atiso mbo wa zive kana nepano gara atiku zive
kwa vanu we muna raunde enyi pano zvavambo taura here pano zvavambo ita here pamusoro penyaya yacho iyi
vanhu munharaunda medu ndovamwe vatondifonera itondiudza kuti mp uyai muone zvaitika kuno kune maposters aiswa naiye taura nyika dzino vatisiri kuda vatisingazivi
mangwana matimoda kuenda kumapurisa ko vekuzeki vanozvizivawo here
vekuzeki tazama kuvafonera pari zvino panguva ino foni dzavo dzaatisiri kuramba saka ndinoimba kuti mangwana makusini tange tichivafonera tovabata tovazivisa kana kuenda pakomand center iri mukonsiyonzi medu kana mawadhi medu asachiti kwecho chicho
avo vange vari kukwikwidza vakamirira bato retriple C musarudzo dzenhengo dzedare reparamende munharaunda yekuchuru farm vatrustwo chikomo vari parunhare kuharare nestudio 7 hatina kukwanisa kubata Zimbabwe Electoral Commission sezvo kwange kwadoka asi tabata mukuru wesangano reForever Associates Zimbabwe vakuda kwashe Mafula Musaka avo vanoti basa renhengo dzavo nderekutsvagira rutsigiro kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti nyaya iyi haienderani nebasa rinoitwa nesangano ravo naizvozvo ndeyemanyepo
anoita maposta hawo uyezve ari chinyi because hatina member efu hatiri candidate ndimeibhadhanyatsokunzwisisai kuti muri kuti member wefas ari kuisa maposters
vachikomi vari kuti pane imwe member yefas iri kuisa maposters ayo pamusoro pemaposters avo achizviti imemba yetriple C asi asiri vachiti kwai tinomuziva ndive fazi saka vari kuti zvanzi tichikuda kuenda kumapurisa toda kuenda kuzeki kuti tinotaura nezvenyaya yacho mangwana mune candidatewo here iri kurana kuchuru against vachikomo vetriple C
isusu sefazi of course I need to find out the issue yacho but as far as I'm concerned hatina member yefazi iri candidate. I am the only candidate ari member wefazi. All our members atakati kana pane ane interest to stand for any political position ano resigna kufazi and that happened. Saka as far as we are concerned hatina member wefazi ari kucontest ndechokutanga. Chechipiri vari kuratidza kuti vari kuti ari kuisa mapicha ake etriple C kutaura kwenyu ari kuisa maposta ake etriple C that means kuti munhu uyu kauyu ndewe triple C vashandisa vaiwana kupi criteria yekuti vati ndewe fas
mataura muchiti mimi hamubvumidzere kuti vanhu venyu vefas vaconteste vasati varesigna pane chikonzero chiripo apa
that's an issue of conflict chete because kana waisiwa kufazi waisirwa kunzi ukampenere president ozokampenera nemacandidate ezanupf saka iwewo kana wava candidate it means kuti wava kuzvikampenera more than the president saka unenge wafanira kuchizvimirira wechizvidi wocontesta urambidzwa uite sei asi tochisawo mamwe mavolunteers vanenge vari free kucampaina vachikampenera mukuru wenyika nemacandidate mamwe ezanupf nekuti kana munhu azova member Now we remember ye faz apa uruku manya one ground uda su kampeni ra isu chukuti manya wakadai azizo gude mushi because isu sise faz at this political party ye kutite akuita ma candidates as if it uda ita political party no we are an affiliate we are there to campaign for the ruling party.
Awo vangawari mukuru wesangano re Forever Associates Zimbabwe va kudakwashe Mavula Mutsaka vari parunare ne Studio 7. Muchungamiri webato RCCC vaNelson Chamisa vanoti bato reZANU-PF riri kuda kubirira sarudzo dziri kuuya vachiti richabondera pane zvariri kuda kuita. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura kuzvihuru zvevanhu zvazadza nhandare yeWhite City Stadium, vachamisa vati mwaka uno bato ravo harisi kuzobvuma kubirwa sarudzo sezvakaitika musarudzo dza2018 apo pavanoti vakakunda ZANU-PF asi vakabirirwa. Vaendirira mberi vachiti kana bato ravo rikapinda muutongi richagadzirisa nyaya yekupondwa kwakaitwa zvizvarwa zvemumidlands nemateveleland nemauto emuno kumakore ekuma1980s chiitiko chinozivikanwa nevakawanda nekunzi gukura hundi.
Nyaya gukura hundi yaungatanidza nyika tinapura maronda
Vachamisa vavimbisawo kushandura chimiro cheguta reBulawayo pamwe chete nematunhu ese emateveleland vachiti ava nenguva yakareba achisara kumashure segotsi. Vati Bulawayo inofanira kudzoka kuita nzvimbo inoita maindastiri makuru munyika uyezve zvido zvemushakabvu vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoshua Nkomo zvekuti vanhu vemuZimbabwe vabatane kuti nyika ienderere mberi vachazvizadzisa. Asi vaFarai Marapira vakafanobata chigaro chemukuru wechikamu chezvekuburitswa kumashoko muZANU-PF varamba kuti bato ravo riri kuda kubirira musarudzo dziri kuuya.
Muna 2018 vachamisa vakati ZANU-PF inoda kuriga. Vakati hazvifi zvabvira tichavabata kuti vanoriga sei. Vana veZimbabwe vakabuda vakavhota ZANU-PF ikakunda. Vachamisa vakati ndaziva kuti zvaitika nepapi. Vanhu vaya veZimbabwe vakati kumatare tichandoona. Vachamisa vakagona kungoita kuenda kumatare kundozviratidza kupata. Saka isu seZANU-PF hatichavateedzeri.
Vari kuda kuita kanzura weWard 7 kumakokova muBulawayo vakamirira CCC amaitandiwe moyo vanga variwo kumusangano uyu vakurudzira ruzhinji kuti ruvhotere bato ravo musarudzo dzemusi wechitatu.
Tirikukudzira vanhu ngavasununguke nekuwanda kwavo vaende kunovhotera advocate Nelson Chamisa for president, vonovhotera bato reCCC macouncillors nama MPs eCCC kume na president wedu Nelson Chamisa. Takatarisira kuti baba Chamisa ndiye achatisisa kuZimbabwe.
Asi nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaElton Ziki vati mashoko avachamisa ekuti kana vakasabuda vari ivo vakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika havasi kuzobvuma kukundwa, mashoko asina kunaka.
Hatidi mashoko anonziwe pachirungu ari inflammatory. Kuti kana ndisina kuhwina hazvibudi zvakanaka musarudzo, hatisi kutarisira izvozvo yekuti munhu ngaaremekedze zvabuda musarudzo. Zvinova izvo zvichabuditswa nesangano reZimbabwe Electoral Commission.
Musangano uyu waona vachamisa vachigadzawo vaDavid Coulthard kuti vagova meya weguta reBulawayo vakakunda musarudzo dzakanzura. Asi pamutemo makanzura ndiwo anovhotera meya. Uyu wanga uri musangano wekupedzisira webato reCCC mumatunhu emateveleland neBulawayo uye vachamisa vari kutarisirwa kupeta kutsvaga rutsigiro rwesarudzo dziriko musi wechitatu chino kuHarare. Ndakamirira Studio 7 ndiri kuBulawayo, ndini Tobias Mudzingwa.
Tombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Sangano reJudiciary Services Commission rinoda kuti gweta rava Sevja Kasikuere vari zvemutauriri wavo amai Jacqueline Sande vakumbire ruregerero pamusoro pekushora kwavakaita sangano iri zvichitevera kutongwa kwakaitwa svondo rapera zvichinzi nyaya yavasikuere yakanga isingakodzeri kunzwikwa ndezvechimbi chimbi. Munews Day, New Zimbabwe, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, vanoyambira zvikwata zvekunze kwenyika zviri munyika kuongorora sarudzo kuti zvizive zvazvakafambira vachiti hapana nyika ingadzidzisa Zimbabwe pamusoro peutongi hwechekerere. Munews Day mune nyaya pamusoro penhengo dzeTCCC 40 dzakasungwa zvondorakapera uye dzichamiswa mberi kwedare nhasi dzichipomerwa mhosva yekukonzera kusagadzikana. Munews Day makare America inoti haisi kufara pamusoro pekurambidzwa nehurumende yeZimbabwe kwevatori venhau vanobva kunyika dzakasiyana-siyana vanoda kuzotapa nhau pamusoro pesarudzo dziri kutora nzvimbo kusvikira mangwana. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nguva yekuvhota yakwana, asi nayakwana hakunazve umwe mukana wekuti tichagona kana kuti vanhu vachagona kuzogadzirisa zvichienderana neupenyu hwedu. Vanhu vavhote vakatarisa upenyu. Mukaona mavhundusiro mukatovhunduka, muzive kuti upenyu hwenyu hwatoshata kwe5 years. Vanhu ngavaite zvivini vekumamisha vanovhundusirwa kubudikidza nemasabhuku. Kana wapinda mbok uchizvisira exi yako, hakuna kana chinonzi kamera, hakunazve chinozoitikazve. Hakuna chinonzi paunonyora pane nhamba yekuti panozidzikanwa kuti panyorwana nhingi. Mashoko okuvhundisirana, mashoko okutyidzirana. Chandinoda kungotaura ndechekuti kutyidzirwa kwakapfuura. Strategi yokutyidzira vanhu yakatoitwa kare zvikapfuura. Hakuna munhu achatorwa sokuti ibenzi. Kugara muruzevha zvido kuti wakapusa.
Nyaya yangu ndeyokuti izvo chii chaizvo chaizvo chinofanirwa kuti maobservers aya aongorori. Zvinoita zvimwe zvoita zvematongerwo enyika, oita zvematongerwo enyika. Kana vanhu vachirohwa vakapindura kuti vanhu vari kurohwa ngadzematongerwo havazi matongerwo enyika here iwe. Zvine zvichiitika panguva iyo ndo zvinotaurwa nemaobservers avanenge vachiona. Kana vakaona vanhu vachitandaniswa vachirohwa mota dzichipwanywa, zvakaipa zvose zvatinoona zvichiitika izvi zvinga zvotaurwa nevabva kuri uku zvava kunzi vakupinda mumatongerwo enyika. Aiwa, vanhu vezano vanofanira kuti nzwira urombo. Vanofanira kuziva kuti chinonziva kupindira mumatongerwo enyika ndechipi. Dai vainzi maobserva ari kuti bvisai nhingi papinde nhingi, taiti ndizvozvo. Kwete zvokuti vanhu vari kurohwa vachimaiswa nematemo, vachipwanyirwa dzimba. Kana wotaura maobserva onzi apindira nhingirikiri, akuita zvepolitics. Aiwa, hazvisi zvoba. Vavati nzwire urombo vanhu ava vatonga nguva yareba.
Isu vana veZimbabwe tatambura zvitupa tinenge tinazvo, madrivers license tinenge tinawo, but kuti uwane basa hauriwani. SANPF iri kunyanya kuti dzvinyirira, saka pakambotongawo rimwe bato pamwe tingawane kusununguka, kusunungurwa. Vana veduwo vakaendawo kuzvikoro, kuzi isu zvatina kutidza takasiyira panzira nekuda kwemari. SANPF vanongodya mari umbavha utsotsi. Saka apa ndapambotongawo nerimwe bato pamwe tingasununguke takakwanisa kuenda kumabasa. Mhuri yedu dzichidya dzichiguta.
Ndasirira kutaurawo nezveZANPF. Vakuru vanozviti tine vanhu. Zvino tinotinetsa ndechekuti kana vane vanhu, vane gurovereko munhu asina vanhu. Chiwenga chaya angataura kuti chamisa izi. Mufudzi anofudza mbudzi, mafudza mbudzi chamisa chiwenga chaiye. Iye akamirisana nachamisa, chii chinobuda pare? Chirungu chacho haagoni kuadresa vanhu, haagoni. Asi anosora vamwe vanhu kuti mufudzi wembudzi. Kozotiwo uyu Munzora uyu. Munzora zvawaitiwa ndi munhu achaneta nekuti Munzora, 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 kupeisira kungoti rarara. Wavepi? Zvaita seiko zvino? Wabuda kamudari waona kuti igacha rinorema here? Politics igacha, Munzora, usadazokutamba naye.
Ndida kubvunza wenyu mufunge, ndidawo kuziva. Tiri kungonzi ramba yamakashinga achengetedza risununguko rwedu rwatinarwo. rusununguko rusina kana charwina rwo haruna education haruna chimishonga muzvipatara haruna chikafu tiri kuti suzva nenhamo chingonzi rambai makashinda iko kushinga kwachakomana kusingaperi kwakaita se 43 years kunyange dai ruri rwendo ruri kufambwa netsoka kubva ku Britain kuya kuno kuZimbabwe pa 43 years munhu anga asati akasvikira kubva kuno kuZimbabwe rambai makashinga chete kwatisingasviki kwachini kwakaita sei kwatisingasviki nezanupfa kwakaita sei kwatinongoshingiswa ha ndibatsire vadikani pamwe ndikurasika rambai makashinga chete rambai makashinga tako wakanyika manje nguva yese maita soko wakanyika nei chakanga chisipo chii zvokwakisazanga zvisipo here nhasi wama kutaura kuti tako wakanyika manje rwendo runaiwa tazokundikana isa kumana kushinga kwacho takundikana ngavatiregererewo takundikana kushinga kwacho ha zvaramba
kuno kwachisese ndine chichemo chandiinacho inini tine vanhu vetriple c vakaenderwa pamukukuzi pamashops nemukomana anonzi Louis Gauke akasvika akapwanya zvinhu zvose zvanga zviri mushopu akarova madzimai anga ari ipapo nyaya iyi ikaripotwa kumapurisa asi nanhasi Louis Gauke ari kudzoka pashopu ipapo paakarova nekushungurudza vanhu vetriple c achiuya futi kuzovashungurudza mapurisa hatisati taona danho riri kutorwa ari kutosvika pakutiretena vanasisa achivaudza kuti ndotokubayai nebanga mufe nekuti inini ndiwe zvanokesa hapana zvandinoitwa and for sure hapanawo zvaari kuitwa sure hapanawo zvaari kuitwa so inini ndinoti isusu setriple c hatisi vanhu vekurwa hatisi vanhu vemhirizhonga zviri kutibata zvisingaiti nekuti kana nyaya dzichinge dzaitika dzakadai tinofarira kudziendesa kumapurisa mapurisa ndo vanhu vemutemo ndo vanhu vanodzivirira mwana wetriple c ndo vanhu vanodzivirira mwana wezanupf ndo vanhu vanodzivirira mwana wese wemuzimbabwe pakodzero dzake saka zviri kutishamisa zvikuru sevana vatriple c kuti tosvika rini tichishungurudzwa tichiitwa saizvozvi pasina kana danho rinotorwa
tinoda kuonesana hedu norunava vanofanira kuziva kuti vari kurwa namwari pachake ndava zvinhu zvese vanoda kuzviita zvavo kubva kuzeki yacho kana isingagone kubuda pachena iri kurwa namwari pachake bhozi yakwana taime yekuti nyika ino ichienda pese kwete kuti vanoramba vachingotitenderedza panzvimbo 1 wasina zvauri kuita zvauri kugona kupanana zvemugodhi nekuba saka tinoda kuudza ana mahanzi mandaza mhenho kuti kune nguva yamwari kuzoita yenyu yamaizvirwa dundundu ndo yakapfuura 43 years kutaura kunoku nyaya yenyu imimi hatigoni kudhila nemi kana muchizviti makapenga asi cheudza mwari anowa mukuru kwamuri anowa mukuru kwatiri tese ndiye achadhila nemi saka tiringoti isusu hedu kune vacho vetriple c regai kutambisa nguva muchikwera kuenda kumatare zviri nani kutsanya muchitsanyira uku
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika chikwata cheECOWAS chichitungamirirwa nevaimbova mutungamiri wenigeria general Abdulsalami Abubakar chakaita musangano nemukuru wemauto akakudubura hurumende yeniger kuri kuedza kupedza dambudziko iri masangano ezveutano musudan ari kukurudzira hurumende kuti ibvise zvinononotsa kuti mishonga nekurapwa kwevanhu kufambe zvechimbi chimbi masangano awa anonyunyuta kuti vanononoka kuwana mishonga uye vachinonotswa kusvitsa mishonga iyi kuvarwere muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden pamwe nemudzimai wavo amai jill biden nhasi vanotarisirwa kushanyira chitsuwa chehawaii kuti vazvionere kuparadzwa kwakaitwa chitsuwa chidiki chemaui mushure memoto wakaparadza dzimba mabhizimisi zvikoro nezvimwe zvivakwa pari zvino kudonzi vanhu vakazivikanwa kuti vakafa nemoto uyu vanoita zana negumi asi zvichinji vazhinji havasati vawanikwa america haisati yaona moto wakadai kwemakore anopfuura zana sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi nhasi tinotarisa gwaro regwara richatorwa ne citizens coalition for change kana kuti manifesto vari kukukwidza mira nharaunda yeChuru Farm muparamende vari vebato reTPC vanoti sangano reForever Associates of Zimbabwe riri kuvhara maposta avo richiisa emunhu wavo anozviti ndeweTPC. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC ndokusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzesindebele.